Royal Dynasty.
Hopstar. Hey and hey. Chimbotin. Hey and hey.
Mobster.
Hey and hey. Aiti Muzuguru Shanda Nesimba. Muzuguru Shanda Utenge Simba. Chikoro Chaka Oma Nino Sisila. Asi Unofanira Kupasa. Amai Wende Ndakani. Amai Wende Ndakani. Kumaziva Ndato.
Royal Dynasty.